Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu zvita 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, chinova chirongwa chekupedzisira mugore rino ra2021. Anemi muchirongwa nhasi ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inozivisa mazita evanhu vakakunda musarudzo dzematunhu gumi, asi ichiti vanhu ava vamirira kutambirwa nedare repolitibro. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro angakaita zvinhu munyaya dzehupfumi. Nhasi tichanzwawo zvakasangana nevezvematongerwo enyika mugore ra2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF yazivisa nhasi zvakabuda musarudzo dzekutsvaga vatungamiri vematunhu, asi ikati vakakunda musarudzo idzi havafaniri kupemberera kukunda kwavo kudzamara vatambirwa nedare repolitibro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pane zvaziviswa nhasi nemurongi wemusangano muZANU-PF vaMike Bima, vaimbovesa chigaro wevakarwa hondo yerusununguko vaJavulan Sivanda, ndivo vakakunda kuvesa chigaro weBulawayo vaGoodwill Smasimirembwa, avo vaivesa chigaro weHarare vadzoka pachinzvimbo chavo, zvinovawo zvaitwa navakazembe kazembe avo vange varisa chigaro weMashonaland Central. VaDaniel Garwe vakakunda kuMashonaland East, ukuwo amai Mary Muliswa Chikoka ndivo vega mudzimai sachigaro wedunhu zvichitevera kukunda kwavo kuMashonaland West. Mumiriri weZaka North muNational Assembly vaRabson Mavhenyengwa ndivo vakakunda kuMasvingo vachitora chigaro chaive navaEzra Chadzamira. VaRichard Moyo kuMatebeleland North pamwe navaMike Madiro kuManikaland vadzoserwa pazvigaro zvavo mushure mekukunda musarudzo. VaMangaliso Njovu ndivo vakakunda kuMatebeleland South, uye vaLari Mavhima vakadomwa kuvesa chigaro weMidlands pasina akavakwikwidza. Pasarudzo idzi paisarudzwawo vatungamiri vemadzimai nevechidiki, uye amai Happiness Nyakuedzwa ndivo vaikutungamira madzimai kuManikaland, uye mutevedzeri wemutauro weparamende amai Tsitsi Gezi ndivo vaikutungamira madzimai kuMashonaland Central. VaBima vati sarudzo Youth League adzina kuitwa kuMat North, uye dzichaitwa munguva pfupi inotevera. VaBima vati dare politburo richagara svondo rinouya kuongorora zvakabuda musarudzo idzi, uye rinogona kutambira kana kusatambira sezvo paine zvichemo kubva kune vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi. Vatiwo kune dzimwe nzvimbo kuvaikwikwidza kwakaitika mirushonga, uye vachawanikwa vaine mhosva vanogona kuburiswa musarudzo pamwe nekurangwa nemusangano.
Vanhu vano vaita zvisvakira zvikundizwe mumusangano wenu vaive zvaigundizwe. Tine tichida kuti vanhu vaine musarudzo munyara, asi zvichinge zvaita saizvo dare rinavasimba kune aiwa iwe wava uchiita zvezvisvakira chimhumbira parutivi. Pamusoro kwazvo zve vanogona zvekupa zvimwe zvirano zvavanoona kuti zvakakodzera.
Kunyange hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakaitwa murunyararo, mumatunhu mazhinji munyika kune zvichemo zvakati kuti kubva kuMashonaland Central Masvingo neManicaland. Chikamu chevakarwa hondo kumashonaland central chakatonyora tsamba kumashonaland central ZANU PF provincial electoral directorate chichigununguna nemafambisirwo akaitwa sarudzo mudunhu iri. Studio 7 aina kukwanisa kubata vari kunyunyuta ava kuti tinzwe zvakaitika sezvo vari kuda kuti sarudzo dzidzokororwe mune mamwe matunhu madiki. Asi vabima vati Politbro ichaongorora zvese izvi yozopa muonero wayo nezvinofanira kuitwa. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vari kuita maonero akasiyana siyana pamamiriro eupfumi hwenyika. Vamwe vachiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo, asi vamwe vachiti upfumi hwenyika huri kugadzikana. Kudzai nai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira maindustry munyika, Reconfederation of Zimbabwe Industry, Vakurai Macheza, vanoti kunyange chirwere cheCovid chakavhiringidza zvinhu gore rino, vemaindustry munyika vakashanda zviri nani kana zvichienzaniswa negore rakapera. Asi vaMacheza vanoti nyaya yekushaya mari yekunze ndiyo yakanyanya kukanganisa zvinhu. Panyaya yange yoramba ichitaurwa nezvayo yekuti hurumende yotora danho rekubvisa mari yemuno koshandiswa mari yekunze chete sezvakamboitika pakati pemakore a2009 na2019, vaMacheza vanoti havaone izvi zvichibatsira. Vanobvuma kuti musika wemari yekunze kana kuti Reserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction hausati wave kushanda zvakanaka, asi vanoti izvi zvinhu zvinogona kugadziriswa kusvika nyika yave kukwanisa kushandisa mari yayo pachezvayo. Vakambove gurukotara zvekubudirira kwehupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari nhengo yeMDCT vatapewa mashakada, vanoti kunyange hazvo hupfumi husina kukura nezvinhano zvayo zvakatarisirwa nehurumende zvinhu zvainge zvakatigadzikanei.
Average Southern Africa is about 3.5%. Global average is about 4.5%. Saka we are not doing bad. Tirikuita zvenyu. Asi problem ndiyo kuti kukura kweikonomi ikoko hakusati kwafiliwa navanhu vazhinji nekuti mabasa hasati aonekwa. Nzara iri kuramba iripo. Saka ndozvimwe zvinhu zviriko kunoona vanhu kuti havasati vafila kukura kweikonomi.
Paave nenguva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vachitaura nezvekukura kweupfumi vachiti kune vekunze kunyanya vanobva kunyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia nedzimwe dzinoonekwa seshamwari dzeZimbabwe dziri kusima mari muno kana kuti foreign direct investment. Nekune rimwe divivo vaMnangagwa nevamwe vavo vave nenguva vachichema-chema kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira zvisiri pamutemo ndizvo zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika. Asi nyika idzi dzinoti nyaya yehuori nekutadza kutungamira ndizvo zvakanganisa upfumi hweZimbabwe. VaMashakada vanoti rimwe rematambudziko akatarisana neupfumi inyaya yekushaya mari yekunze inosimwa munhu. Panyaya yekushandiswa kwemari yekunze munyika, vaMashakada vanotiwo pane dambudziko guru rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo, vachitiwo hapana nyika inogona kuramba ichishanda isina mari yayo pachayo.
Nepotential isusu Zimbabwe kuzvimirira tega senyika ine mari yayo kana tikagadzirisa zvinhu zvinoita kuti dhora rishaye vhalu, tikadhila neinflation nespeculative behavior inoitwa namabhizinisi edu anokwidza mitengo, tinogona kuzosimba ne
Va Felix Chari, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi. Vanotiwo upfumi hwenyika hwakasimukira kana zvichienzaniswa nemakore apfuura, asi zvazvina chazviri kubatsira kana kuchitariswa mararamiro everuzhinji.
Pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid nekushayikwa kweforeign currency, Zimbabwe ina matambudziko akawanda anovhiringidza kusimuka kweupfumi hwenyika. Matambudziko aya anosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro, kuderera kwemihoro yavashandi, kushayikwa kwemabasa uye kugaro shayikwa kwamagezi kunokanganisa production mumaindustries.
Mashoko yatsinirwa nevakambotungamira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vapita mutasa avo vanoti mushandi ari kutambiriswa mutero wembwa.
Hatinyanyo batwa kumeso nekutaurirwa kuti upfumi hwakura zvakadii mugore rino kana gore ripi. Tinotarisa kuti kukura kweupfumi kwashandura upenyu namararamiro evanhu zvakadii, matambudziko evanhu apedzwa here. Takatarisa gore ra2021 tinoona kuti hapana chatingapembera kunzi upfumi hwakwira kana kuti pane zvaitika muupfumi hwenyika, nokuti chidimu chepakati nepakati chavanhu vese vemunyika ino vari kurarama muurombo hunosiririsa.
Vamutasa vanotiwo hurumende inowanzoda kuvanda nemunwe ichitaura nezvezvirango, asi rimwe rematambudziko makuru ari kuvhiringidza upfumi hwenyika inyaya yehuori, vachitsinira kuti nekuda kwedambudziko iri nyika inorasikirwa nemari yakawanda inogona kuunza budiriro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapata anopikisa vanoti 2021 igore range rakaoma zvikuru sezvo vanhu vaimbunyikidzwa pamwe nekutyorerwa kodzero dzavo pasina matanho akatorwa munyika inozviti ine utongo hwejekerere. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa REMDC Alliance vaGift Ostalosis vavanoti gore rese hurumende yeZanu PF yaishandisa denda reCOVID-19 kurambidza vanhu kuita misangano, kuratidzira kana kurambidza vanhu kutaura zvavanoda. Vanoti vatungamiri vebato ravo vakaratidzira kana kutaura pfungwa dzavo pane zvaiitika munyika vakasungwa, asi vasizi vavati chikuru chakanyanya kuvatsamwisa inyaya yekurwiswa kwemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa apo vakatanga kupinda mumaruwa vachisangana nevatsigiri vavo.
Leadership yedu including the president vakatakwa, muri kuona zvakaitika kumasvingo, muno zvakaitika tichitanga gore vachiterwa mota dzavo dzisungwa, which is issue yakatinetsa because mukuru wedu vakamataka vakaita zvinhu zvese zvavakaita zvandataura zvina, asi vakasvika pakuti iye unofanira kuti achikuwadziwa, ndosaka vakati pakupeta kwegore unofanira kuti achibatwa ochirohwa ochisungwa zvatakaona zvichika kubva kumasingo nepese patafamba nyika yese.
Mutauriri wemdct vaWitness Duen vati havana kufara kuti COVID-19 yakashandiswa kuvarambidza kuita misangano, asi bato reZanu PF raibvumidzwa kuita misangano yaro.
ZANU PF yaiita madiro acho china kuadresa mameeting makuru savachiita super spreader yeCOVID-19, asi isusu vemabato anopikisa tichirambidzwa kufamba tichisungwa nemapurisa. Vamasenators edu akasungwa kuchocholo nenyaya idzodzi dzekuadresa mameetings padenda reCOVID. Saka demokrasi haisati yanyanyosvika pachinano yatinoda.
Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCedric Muradzikwa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka munyika muna 2021 sezvo mapurisa nemauto achiri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Chekutanga pane zvizhinji ndingati kumbunyikidzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvemunyika muno. Takaona vanhu vazhinji vachisungwa, vamwe vachirohwa nemapurisa zvisina tsarukano, iri mhaka nechikonzero chekuda kuti vaburitsewo pfungwa dzavo pane zvinenge zvichikanganiswa kuda muhurumende, kuda mune zvematongerwo enyika. Chechipiri, ndinoona pasina chakaitwa nehurumende iripo pakuti pave neutongi hwegutsa ruzhinji runganzi ruya demokrasi.
Asi mutauriri weZanu PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti izvi zviri kutoitika vachiti kukokwa kwavamunangagwa kuGlasgow kumusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze muna gumiguru ndicho chinhu chikuru chakaitika panyaya iyi.
Taakuda kuti tiite kama uchane nyika dzese, isa hatidi mhandu panyika pano, tinongoda kutsvaga shamwari. Saka trip yekuScotland Glasgow climate conference yakatifadza zvikuru sebato, yakafadza vana vemuZimbabwe kuti taakumanyika dzekumadekero rusuta rwaakuita rushoma, ukama ndohwaakuwanda.
Vanotiwo kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, hurumende yebato ravo iri kukwezva vekunze vakawanda kuzosima mari dzavo munyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvinogona kugadzikana munyika upfumi hukasimuka kana bato riri kutonga reZanu PF rikataurirana nekushanda pamwe chete nebato guru rinopikisa munyika REMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Vamutsvangwa vanoti ZANU PF yakazvipira kutaurirana neMDC Alliance asi pasi pegungano repolitical actors dialogue vachiti
Chakakosha kuti mapato ese aite zvinoita kuti vanhu vagute nekugara zvakanaka.
Takutarisira kuti pachave nematurity kumapato ese zvikuru nevachamisa kuti ribatirane nevamwe vari muPoland, titaurirane kuti tifambidzane. Nyaya yekuti ndiri mbindoga ndiri shasa, iwo wakakundwa muelection woti inini ndipa namba 2, ndini mukuru wenumber 2, ingasivava mukuru wenumber 1 tiri kubvuma kutaurira nevamwe vatsve vakarudzwa. So unorambirewo kuti uri number 2 ubvume kutaurirana nevamwe. Ndinewo zvatiri kutarisira tinoda kuti nyika yedu ienderere pamberi.
Asi vasiziva vanotiwo MDC Alliance yakazvipira kutaurira nezanu PF asi kwete pasi pePoland, vachiti vanoda muyananisi asina divi raakarerekera.
Nangagwa haagoni kuti titanetsana, watora mbudzi dzangu onoti huya ndikuuze kuti ndichakupa mbudzi sei. Aiwa ka panouya mumwe munhu muvakidzana anoti no, iwe wakatora mbudzi, iwe unofanira kudai, tigarisanaye kutiende mberi. So ndo maconditions atakaseta pakaita extra independence, tochitaura kuti nyaya zvichibvira pa2018 ndezvipi zvakakanganisika, tochigadzisa sei kuti tigadzire sarudzo dziri kuuya muna 2023 yatinoti roadmap, kuti timeke sure kuti hatidzokorore dambudziko rakaitika 2018 ekuti vanhu vanomiro wavo vachishudhawo masiko ekunoshayikwa nyaya yelegitimacy.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza nezuro mutungamiri weRussia kuti vachavatorera matanho akaomarara kana Russia ikapinda zvechisimba muUkraine. VaPutin vachipindura vaBiden vakatiwo kana America ikatemera Russia zvirango, izvi zvichaita kuti ukama hwenyika mbiri idzi huvhiringike zvikuru. Vanhu vari kuenderera mberi vachiungana paSt George's Cathedral muCape Town, South Africa, vachionekana nemutumbi waArchbishop Desmond Tutu. VaTutu vari kutarisirwa kuvigwa mangwana. Apo gore ra2021 rasvika kumagumo nhasi, vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumisika vanoti kuoma kweupenyu hwavo kwakawedzerwa zvakanyanya nechirwere checovid-19. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanorarama nekutengesa zvinhu pachidzere flea market mamutare vaJeffrey Murase vanoti musika wavo wakavharwa kwenguva yakareba sezvo kanga usingakodzere kushandiswa pakatariswa mirayiro yeWorld Health Organization WHO.
Gore ra2021 igore ranga rakaomera nyika yese zvayo, the world over, nekuda kwecovid-19 coronavirus. Hachina kutisiyawo. Isi takasvika patakavharirwa musika muna 2020 tikazovhura this year. Saka all along takaitoita zvehwakumukwaku chaiko chaiko kutsvaga kuti torarama sei.
VaMurase vanoti pakazopiwa musika wavo mvumo yekuti ushandiswe, zvinhu zvakange zvatomera nhengo dzechidzere flea market. Asi VaMurase avo vanovatsa chigaro chidzere flea market vanoti vanotarisira kuti gore ra2022 richange riri nani zvinozopa kuti ivo nevamwe vavo vakwanise kutenga nekutengesa pasina zvibingaidzo sezvavakasangana nazvo muna 2021. Mumwe mugari wemamutare amai Alice Makadzange vanoti denda recovid-19 rakavatadzisa kuwana mari yakanaka sezvo vaitadza kushanda nekuda kwelockdown.
2021 machallenges atakasangana nawo inhau yekuti ndofunga tanga tiri mudenda recovid-19. Patakazonzi tidzoke panapa neSeat of Mutare Council yakati endai munovaka matables akafanana kuvati pamastructures masembles, then tanga tisina mari dzekuwaka. Takazotanga kuwaka takamboti mari dzataitengesa tiri kumba dzo dzatakashandisa kuwaka mastructures, then staff tanga tisina. Then patakazouya panapa tichiti takutanga basa takadzoka tingone staff yedu shomanana yatanga tasarwa nayo tiri kumba. Asi zvisinei hazvo, totenda Mwari nekuti paDisemba ipapapa paChristmas taka asi patakugopinda mugore ra2022 apa nzvimbo dzedu taanadzo, asi takuchitoro mari dzekuti tinohoda hatina vanhu takaomerwa kunze hakuna mari.
Muzvare Dori Kabaradza, avo vanoitawo mabasa ekutengesa, vanoti dambudziko ravaisangana naro muna 2021 raive rekushaya mari yekutenga zvinhu zvakawanda, asi bhizinesi ravo raivafambira zvakanyanya sezvo vachitengesa zvinhu zvavo nemitengo iri pasi.
Mugore retakupinda ra 2022 tiri kutarisawo kuti dai government yedu yatubvumidzawo kuramba tichishanda pachidzere nemairano ecovid-19 iri koi machallenges etinawo akaitawo limit tirambe tichishanda.
Mukuru weManicaland Informal Traders Association vaitai Kariparire vanoti kurambidzwa kufamba kwakaitwa vanhu kwakavhiringa mabasa avo.
Chakaafektika zvakati nenyaya ye time wazifanira kuna curfew yanga iriko ichiti 6 pamunofanira kutanga kufamba, then you realize mune aku decentralized market ari kudanga mvura uko musika rudziko parata 6 to 9, asi 6 ndo dzinofanira kufamba kuri vari munhu yanaya paachabva kusaka kubva kuti aende kumusika wakanikwanodarika pacollege 6 dzachaya osvika anotora zvinhu zvake zvekuronga almost 7 asati atanga kutengesa. Then to 9 mapurisa kanzu nezita rapiya utendera kuti nemanoti sikuti chibudai musika chibudai musika. Saka matimati evanhu akaora, makebheji akaora, zvinhu zvakawanda zvakaora, matraders akawanda akapinda nhamo nekuda kwenyaya yetiming. Then kwakuya even pa transportation yezvinhu vanhu vanga vajaira kuti vanobva kumaresevha zvinhu zvavo magaka, chibage, matimati vouko ichaika magonyeti vachiuya pamusika. Saka wosvika paya pamusika wosiri pasakubva musika wakutyanga musika wakuubva musika wakudanga mvura kuti atanga zvotsvaga zvetransport inobva ipapo kuenda kumusika kwaka ino extra cost again kuti gonyeti ranenge ichaika dariri kuenda kuHarare harigoni kukona kuenda kudanga mvura.
Apo gore ra2021 rasvika kumagumo, vakawanda vanoshuvira kuti gore ra2022 richange rakanaka kuitira kuti upenyu hwavo huve nani. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Gore ra 2021 igore ranga risina mufaro wakanyanya munyaya dzemitambo muZimbabwe. Ko zvikonzero zvanga zviri zvei? Ngatinzwei Michael Kariati achititsanangurira.
Zimbabwe yakadzoka isina kana menduru imwe chete kubva kumakundano e2020 Olympic Games ayo akaitirwa kuJapan, uko nyika yakatumira vatambi vashanu. Mutambi weZimbabwe akapedza ari pachinhano chiri nani ndiye Scott Vincent wemutambo wegorofu, uyo aive pachinhano chegumi nenhanhatu 16. Vamwe vakakwikwidza kumakundano aya havana kuita sezvaitarisirwa mushure mekunge Peter Pascal Gilpin akapedza ari pachinhano chemakumi maviri, Donato Katai pachinhano chemakumi matatu neina, Peter Wetzao aive pachinzvimbo chemakumi mana nembiri, Ngoni Makusha ndokupedza ari pachinhano chemakumi mashanu. Aimbomanyira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletics Zimbabwe, Patson Muderedzi anoti Zimbabwe iri kudzokera shure panzvimbo yekuenda mberi.
Nguva yareba izvino yeZimbabwe tichingoramba chese tiri kudzokera sure tisingaende mberi. Pari zvino tingadai tava pachinhano chiri nani kutwanewo at least mafinalists zvinoita vana South Africa neBotswana kumaevents edu.
Asi gore rino raive nemitambo mishoma-shoma nevekune dzimwe nyika nemhaka yechirwere checovid-19. Makundano ezvikwata zvevanhukadzi gumi nezvina AICC Cricket World Cup akagumira panzira muZimbabwe nemhaka yechirwere ichi. Izvi zvakauya mushure mekunge chikwata chevanhurume chemaChevrons charohwa mumitambo yayo yese iyo chakatamba neBangladesh, Pakistan neAfghanistan. Zvikaramba zvakadai, Zimbabwe inotadza kubudirira kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Mutevheri wemutambo uyu vaPatson Munyati vanoti nematambiro ari kuita maChevrons aya zveWorld Cup izvi, Zimbabwe inofanira kukanganwa.
World Cup yecricket haangatimbokanganwa, asi siri zvedu nematambiro avari kuita tikangokanganwa toziva kuti hatichakwanifai, hatichakwanifai nepatiri pacho paranking hatichakungotopinda, saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
MaMighty Warriors nemaWarriors akabuditswa munharaunda yekutanga yemakundano eCOSAFA Cup 2021. Chikwata chenetball chema James chakabuditswawo zvekare munharaunda yekutanga kuma Africa Championships ayo akaitirwa kuNamibia. Kukundwa kwema James uku kwakateverwa nekukundikana kwema Warriors mumitambo ye 2022 World Cup. Asi chikwata ichi chakabudirira kuenda kuma finali AFCON ayo ari kutanga musi wa 9 ndira kusvika musi wa 6 kukadzi. Manager wema Warriors va Wellington Mpandare vanoti chechiwiro chavo kusvika munharaunda yechipiri.
Tikutiwo vakomana vambogadzirawo kahistori kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Ma Warriors ari kubatana nemasebos ayo akabudirirawo kupinda mumakota finari eAfrica Cup. Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makundano ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kumafinari eWorld Cup. Asi gore rino raive nekuchema pamwe nekusuwa kukuru kunyanya munhabvu iyo yakarasikirwa nevatambi vakaita mukurumbira David Mandigora, Meshack Chidzambwa, Joe Mugabe, Isaac Nema nemutungamiri wemutambo uyu vaNdumiso Gumede. VaGumede avo vakashaya nechitatu havasati varadzikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Muchirongwa chelive tokuna 8 PM tiri kutarisa gadziriro dziri kuitwa nevanhu takatarisa kusvika kwegore idzva ra2022.
Delia achiti hapana chafamba uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. ZANU PF inozivisa mazita evanhu vakakunda musarudzo dzematunhu, asi ichiti vanhu ava vamirira kutambirwa nedare repolitibro. Studio 7 yatarisa zvakadzama mamiriro anga akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nasi manzwawo zvakasangana nevanhu vanoita zvematongerwo enyika mugore ra2021. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha,
dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel Oto, ndiri muWashington DC. Ndichiti mupinde zvakanaka mugore idzva ra2022.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 31 Phalakazi 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu adesiphekela njalo ekhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizubuhlungu sibili njengedorobho, kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision.
Izakhamizi zakobulawayo zibuye ngobuningi zathi gwaqa i-amphitheatre zizovalelisa usomabhizimusi obedumile waleli dolobho unkosazana Beauty Mpofu.
Igovernment isizama nge-last minute ukuzama ukufeza promise yabo leya ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele asoze kufezeke.
Umunicipal waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukuthi balalo nalo bahatshi leli gciwane. Uhlelo Woza Friday namhlanje zileqambo eligxile kumdumo werumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe sebhumane super sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, inkokheli zikamunicipal labosomabhizimusi babuye ngobuningi bathi gwaqa i-amphitheatre bezovalelisa unkosazana Beauty Mpofu. Umampofu ube ngusomabhizimusi wendawo zokudlela edume ngokuthi Nkosi's B Kitchen. Ubekwe namhlanje emangcwabeni awe-Lady Stanley Cemetery kobulawayo. Intitulo lezindaba ye-Studio 7 uyezirichisa sibanda usethulela lolu daba.
Iningi labakhulume emngcwabeni kaSisi B baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu yikulahlekelwa okukhulu kukabulawayo njalo uzosala elesizungu. Ubathi ntambo waleli dolobho unkosikazi uJudy Ncube ngomunye wabakhulume kulo umngcwabo. Umsekeli kaMeya okobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uncome uSisi B ngemisebenzi yakhe ekobulawayo.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu adesiphekela njalo eqhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizubuhlungu sibili njengedorobho, kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision, ngoba uSisi B was creating employment for our people and ukudla kwakhe kwakusiphakamisa kakhulu.
Councillor sikhululekile moyo ka-Ward 17 ephumula kobulawayo ugcizelela amazwi kaNcube.
Njengomama ngizwa ubuhlungu ngoba umama uSisi B ube yintombi ebisebenza njalo ikhangelele ukuthuthukisa ubulawayo njalo ikhangelele ukuncedisa abanye labo athi sebaqhatshile. Engumama njalo otshengise ukuthi ukuba ngumama uyanelisa ukusukumisa isigaba sakho ubulawayo ngokudla nje, ukupheka isitshwala esilobunono lokudla kwesintu okuqakathekileyo.
uSisi B wanikezwa izicoco lemivuzo eminingi ngenxa yesiphiwo sokupheka. Wakaba ngumongameli upresident weZimbabwe National Chamber of Commerce, umnumzana Obed Sibanda, uveza kulahlekelwa kwemuli yabosomabhizimisi.
Ubulawayo ulahlekelwe kakhulu, not only ukuthi ube ngumuntu opheka kuhle, kodwa ulahlekelwe ngokuthi ube sengumuntu ekade abantu bekhangelele kuye ukuthi bafunde kuye ibhizinisi. Business. Sithi uSSB was an unsung heroine. Ukuthi abantu abaningi babenganginanzeleli babemthatha njengomuntu ophekayo kuphela, but thina esasibongabayo ukuthi she was far much better.
Unkosazana Precious Masuku osebenze lo SSB okwesikhathi eside laye uveza ukudana okukhulu.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa ngumama kimi, udirector, imentor. She was everything kuyami impilo. I worked with umama for almost 10 years. Ni waitress, wangisusa lapho, mabe head waitress, mabe supervisor, mabe marketing manager wakhe. Umama brought me up to where I am today.
Umampofu ubhubhele esibhedlela seMatadei ngolwesihlanu oledlule ngemva kokugula kwesikhathi eside ehlutshwa ngumkhuhlane wezinso. Uthiye abantwana bane, umfana oyedwa lamantombazana amathathu, njalo abantu bakhe bathembise ukusebenza bemanyene beqhubekisela phambili imkulu yakhe yokudlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, igama lami ngingu-Ezra Jesus Banda.
Umunisipala weseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshile ligciwane. Lokhu umunisipala uthi ukwenza ngehloso yokuzama ukufinyelela inani elidingakalayo ukuvikela abantu kulomkhuhlane i-herd immunity. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwensuku ezintathu luqale ukuqhutshwa mhla ka-29 Mpalakazi, njalo lwagqitshwa lamhla. Lamhla bebesemavinkilini awe-Gulf Complex, esilindweni samabhasi aya eMthare emzini weMbare, endaweni eyaziwa ngokuthi kusemapranga emzini weHighfields, lesilindweni samabhasi endaweni ebizwa ngokuthi Jerima emzini munye. Ngaphambilini benelise ukufinyelela indawo ezigoqela emavinkili emzini weGlenview 3, eyakho Samuriwo emfakose ekuwadzana 5, Estrata Avenue emzini weAvondale endaweni yePomona Quarry eHeathcliff, kanye leinye eyaziwa ngokuthi Bamadzimai Ellen. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunisipala weHarare, umnumzana Innocent Ruwende, ulandisa kabanzi ngalezi nhlelo zabo.
In a bid to achieve herd immunity and bringing services close,
senza lokhu sizama ukuthi sanelise ukufinyelela lelo nani elidingakalayo ukuthi kuthiwe uzulu elizweni uvikelekile herd immunity.
Kodwa uzulu ogoqela umnumzana Junior Moyo uthi osekusenziwa ngumunisipala kwakumele ngabe kudala kwenziwa.
I-government isizama nge-last minute ukuzama ukufeza i-promise yabo leya yokuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele asoze kufezeke. Ngakho lokhu abasebekwenza nge-last minute, abantu bezama ukulungiselela ukungena umnyaka omutsha, njalo abalento eziningi engqondweni yabo lokhu ukuthi lakho belandelelana le target ze-government esizaziyo ukuthi vele azifikeleki, ayike ikuwesti isikhathi sethu.
Uhulumende akasakhulumi ngalolu daba aluthembisa abantu ukuthi kusiyafika emaphethelweni awonalo umnyaka ilizwe liyabe selilenani elidingakalayo labafika phose izigidi ezilitshumi 10 million, loba isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60%, ukuthi kuthiwe livikelekile i-herd immunity. Uhulumende wayethembisile ukuba kwakuzoqhutshwa inhlelo ezijiyeneyo ogoqela ukuya ezikolweni ukuyahlaba abafundi, ukuya ezilindweni lapho kugadelwa khona amabhasi lokunye okungasaphumelelanga konke lokho. Okwamanje bengaphansi kwengxenye yenani elidingakalayo asebelihlatshiwe, baliphindwa kabili leli jekiseni ukuthi kuthiwe bavikelekile ngokugcweleyo i-herd immunity. Sebesedlula kancane izigidi ezintathu 3,129,823 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abedlula inkulungwane ezithoba minwembili 8040 belitholile ekutshoneni kwelanga layizolo. Kuthi asebelihlatshwe okwakuqala sebesedlula izigidi ezine 4,118,635 ngemva kokuba abedlula kancane inkulungwane eziyisithupha 6,394 belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abebandla leMDC Alliance banikeze ukudla kubalandeli babo abaswelayo ikakhulu abakhubazekileyo lasebekhulile abayizakamizi zaseGwanda. Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emele umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala ehlasele uzulu elizweni esidale uthenengi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwalise isifiso sikapresident akade khangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebeza kudla ini inye. Siyakubonga ke lokhu ukubana akhumbule abantu abaphila kuloneli lizwe elinzima kangaka, ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadli abanye abantu, abanye abantu basale belanga.
Unkosikazi Jane Dewa odabuka kwa-14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ubonga lesipho engisiphiwe ngupresident wami uNelson Chamisa, ngisithi mkomana ngaphinde endingathabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibengacabangela ukuthi ngizathola into ezinje, siyake siwabona mahamba kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe ngumnumzana Msindiswa Mpofu okavillage 3 eNandeni eGwanda North.
Ngisithakile kakhulu isipho lesi, angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sakuthemba ukuthi la abe le mpilo ende aqhubeke azizwe lo mlando wokuthi abantu siyakhala sifisa ukuthi ngabe nguye ophambili ofukhokheleyo.
Umnumzana Justin Mazalo lilunga le-National Executive AMDC Alliance uthi baningi abantu ababhekane lendlala abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngamathumi amathathu baphiwa ukudla ugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Khonokho kulutshwana bona laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi yalonyaka. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Unkosazana Gugulethu Masuku oyisifundi se-APA 6 e-St Columbus High School ohlala emzini weKhilani koBulawayo unikeze isipho semvunulo yabesifazana nxa besesikhathini leseba kumantombazana ahlala eKhilani Squatter Camp ngenhloso yokuthi bathole labo ithuba lokulondoloza ukuhlanzeka njengoba limpahla izibiza intengo ephezulu kakhulu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabaningi, okubangela ukuba iningi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years lapha ngilande ukuzodonate kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKhilani. Ngilanda amankazana specifically zobaphathela sanitary wear so that they have, because these days sanitary wear emashopu isidula. I-packet ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa, kwenza ukuthi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yeKhilani Squatter Camp umnumzana Tony Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Awuhlelela namhla sivile, hayi siyalwemukela kakhulu ngoba yilo lujabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphathe ekukhuleni kwabo bengabi lobuchapha kibo.
Uthandekile Ndlovu omunye wabathole isipho semvunulo uthi ubevele esephelelwe ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Sesithatha usisitali yangcedwa ngoba ngiyathola indlela zobana ngiziphathe njani njengomntwana oyinkazana ubana ngingazithengisha umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle abantu abadoda bengadlaleli kimi. Uzangcedwa ngoba sengithole lamaphethi okubana lami ngasebenze ngasengenle kuphilot ba that dress ingasela amaphethi lesi sikhathi.
Onakekela amantombazana eKhilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister olukhokhelwa yi-National AIDS Council, unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi.
Khangela abantwana ku 10 to 25 ngibanika ulwazi ku-SRH, ngibafundisa ukuthi bazivikele njani kule abstinence, ukuthi baphuze ukuya emacansini lokuthi bavikele njani. Njalo nxa kuwukuthi sekwatshasana lomuntu ongubaba ukuthi uyabe efuna ukumbamba kumbe umdlengula, akwanisa ukuthi azivikele njalo, akwanisa ukuthi abe lomuntu oyi-1, akwanisa ukuthi akhulume laye, akungabi lesecret. Nxa uhlelo lanamhla mbona ukuthi uzamphathisa ukuthi information embanika yona izafanana futhi layena le abazayithola namhlanje, okunjengisa abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibatshe embafundisa yona ayambafundisa ukuthi ngokwalapha kodwa kodwa kukuhlangene nje iZimbabwe jikelele. Njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejona le encane.
Amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa lemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili okulethe injabulo kwabanengi ngoba inengi alisenelise ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kaningi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile. Amankazana amaningi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke. Abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane. Okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo. Ngimele iStudio 7 ngisekhilani kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulayitok lamhlanje sikhangela emuva unyaka wonke umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane nosowabo weRussia uVladimir Putin ngocingo izolo, wamxwayisa ubana engalokuthi yathumbekele Ukraine, njalo achiyane nokucabanga ukungena ngodlame kuleli lizwe ngemva kwenyathela lakhe lokuthumela amasosha engcelweni le-Ukraine ukukhulumisana kwabalaba esibili kulinyanga. Njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika labangane wayo abakumanyano wenethu lele Russia phezu kwalolutaba. UPutin ngabelakhe icele ukubikwa yithe izijeziso ezingethulwa ngele Melika labangane balo zingahle ziqabule ubudlelwane lele Russia obuvele kuntengantenga. Abantu abaningi bebelokhe betheleka namhlanje enkonzweni eSt George's Cathedral edolobheni le-Cape Town kwele-South Africa ngelanga lesibili lokuvalelisana lo Archbishop Desmond Tutu owayedume ngokuswela umbuso wengcindezelo wobandlululo we-apartheid. UTutu obophe ngesonto ubekwa kusasa uMgqibelo. Abezomvikela bakwele Sudan badubule babulala abantu abane izolo abakade bephakathi kwabantu abatshengiselayo besola wokuhluthuma kwentambo zombuso ngenyanga ezimbili ezidluleyo lelo lizwe. Inkulumane ekhulumane zabantu ezingene ezitaladeni zitshengisela zisola umbuso wokuthi zinganaki iziqondiso zokuhlala ezindlini ezethulwe ngabezomvikela laba. Kwezemidlalo, umnyaka 2021 ubungekho muhle emdlalweni wenguqu njengoba eleZimbabwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ababengabadlali lababe yinkokheli yalo mdlalo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudlula emhlabeni kamongameli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede sekuvuselele izilonda enhliziyweni zabalandela umdlalo wenguqu ngoba sebebaningi lo nyaka osaziwayo abadlale indima ezitshiyeneyo ekuthuthukeni komdlalo elizweni abathethwe ngumdali. Kuthe kuqala umnyaka wadlalela amaqembu abalisa ele-Acadia kanye lele-Capes United u-Anthony Kambani wedlula emhlabeni kwathi ngenyanga kaNhlangula kufika abadlali ababili abadlalela iqembu le-Dynamos abaphinda njalo baba ngabaqeqeshi uMishek Chitambwa kanye lo-David Mandikora. Ngontulikazi ubhubhe uSteve Kwashi owadlalela iqembu leZimbabwe Saints waphinda waba ngumqeqeshi olodumo esebenzela amaqembu abalisa ele-Black Aces kanye lele-Capes United. UJoe Mugabe ongukapteni weqembu le-Capes United ufe ngenyanga kaNcwabakazi njalo ngenyanga efanayo kutshone u-Ernest Maphepha Sibanda wadlalela iqembu le-Highlanders. Lele-Capes United waphinda njalo wakhokhela iqembu le-Highlanders engumgcini sihlalo. Yona le inyanga kaMpalakazi umdlalo wenguqu ulahlekelwe ngukululeko Dlodlo owayengumgadli weqembu le-Highlanders. UKennedy Sibanda owayengumnikazi weqembu le-Eagles kanye lo-Isaac Nema owayeyimvimbi yeqembu le-Dynamos. Kusenjalo akukaziwa ukuba uGumede uzabekwa nini njalo ngaphi loba nje udade wabo uCephe Khulu Fuyane ethe yena umuyi wayevele watsho ukuba ufuna ukubekwa ekhaya kibo eNyathi. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo webhola, imanager yeqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors Wellington Mpandare uthi iqembu leli namhla liqale ukuzilolonga liselizweni laseCameroon.
Tomorrow we'll have two.
Kusasa sizaphinda njalo sizilolonge kabili ekuseni lasemini. Mhla zimbili kuzibandlela sizadlala umdlalo wokuzwana amandla. Umdlalo ebesiwuqoqele iqembu laseCameroon awusacaci kumbe sizawudlala ngoba sasivumelene ukuba sidlale mhla zine kuzibandlela. Manje bona sebesithi bafuna ukudlala lathi mhla zintathu.
Uqhubekele phambili uMpandara wathi imbangela ibuba beCameroon bebefuna ukusebenzisa inkundla abazadlalela kuyo umdlalo wabo wakuqala mhla kuqala umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kodwa inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithe abangeke besebenzise leyo nkundla sekusele insuku ezinhlanu ukuba imidlalo iqale. Umncintiswano we-AFCON ukhangelele ukuqala mhla ziyi-9 kunyaka kaZibandlela usiyafika emaphethelweni mhla ziyi-6 ngenyanga kaNhlolanja. Iqembu leZimbabwe okwamanje linabadlali abali-10 lathi 2 kwele Cameroon njalo abanye abahlanu abadlala phetsheya kolwandle zafika mhla zine kuzibandlela. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup B ndawonye leMalawi, Guinea kanye leSenegal njalo lizadlala umdlalo walo wokuqala mhla zili-10 lapho elizadibana khona leSenegal. Imele iStudio 7 ngokulawayo imuJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday ngokuliviki sileqembu eligcine umdumo oyeRomba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe seBhumane Super Sounds. Lona-ke liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi idlozi elikhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lidlala telesukuma sihambe lesithathu njalo lilengoma eziyisithupha. Nangu umkhokheli weqembu.
Sanibonani emsakazweni okungenelayo nguPhumzani Nyoni okhokhelelayo iqembu lesukuma sihambe seBhumani Super Sound ehamba naye uZibusiso Ncube. Kanti ngokuzalwa sizalwa ngasenkayi kwesikhobokhobo endaweni eseBhumani.
Madoda sivuselela madoda ethandweni umusizo lokho sizokhuluma namhlanje madoda ungakwenza ethandweni usho ukuthi usasalele muva Thank you.
Amanye amadlalate aleli qembu agoqela elakuqala elithi umuntu omnyama kanye lelesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo. Ukuthenga idlalade balithola ngapi?
Ukuhlala sihlala eSouth Africa, inumber esitholakala kizo ngu 0843977607. Ezinye zithi 0618065798. Izinumber esitholakala khona, sixhumaneni khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Siyacela kakhulu uxhaso lwenu, isapoti yenu, ukuthi lalele sisapota njalo lithenge umculo wethu ngendlela efaneleyo. Silibonga kakhulu balandeli bethu bomculo wethu Rumba.
Liphuma ke enkundleni iqembu lesukuma sihambe seBhumane Super Sounds ngale.
Ngikhalela abafana ophikisani baba labazukulu bakho abangazange bakubona baba, kungasenani baba, sizodanela emculweni. Uthela wena uyanyonga.
Yinto yanini le mfana kamdala?
Kanti awazi.
Hlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zakoBulawayo ezibuye ngobuningi zathi gwaqa i-Art Theatre zizovalelisa nalo somabhizinisi obedumile waleli dolobho uNkosazana Beauty Mpofu. umunicipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besileqembu eligcweleyo umdumo werumba elizibiza ngokuthi Sukuma Sihambe seBhumane Super Sounds. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nopractitis Jeremiah and City libe lempelaviki elithukela. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lokugcina kulomnyaka ka-2021. Selibonga ngokusisekela kwenu ngalomnyaka. Oselivalelisa ngupractitis Jeremiah, ngihle ngithathele lithuba ngimele umsakazo we-Studio 7 lokulifisela umnyaka omutsha omuhle obusisiweyo oka-2022.